Zimbabwe Development Party ikapoterwa kupinda mupower. Shure yedu yokutanga ndeyekuti vana veZimbabwe kusanganisira marudzi ose ari muno nematribes awo ese as long ari maZimbabweni tigare murunyararo zvakanaka semhuri imwe chete yatinoti family of friends pachirungu. Zvetinoda kuti vanhu veZimbabwe vasava vanhu vanoramba vachitema nenhau yemvura, vasava vanhu vanoramba vachitema nhau yemashops in town awo ari kuwanikwa nemachina nemanigerians nemapakistanese, vanhu vedu vachishayiwa mashops iwayo. And I think that's goodwill, which is about 50 times the price of the shop. Not but there are 20,000 yeah, goodwill, then also but there are 400 a month. I just promote indigenization. It looks like the government is talking about black economic empowerment, but they are not supporting their objectives. They are not supporting the law itself on black economic empowerment. And further to that, it says ZDP, you know, should be good to come out with the national community, we were resuscitated. We want to look all over the world because we are in the global village. Being in the global village means we must benefit from what is in the globe, and the globe must also benefit from us. So it must be a 50-50 situation. But majorly, we should not compromise on the integrity, probity, sovereignty, and security of our country, Zimbabwe, which is our motherland. Right. That's why we have to say that we have a massive servant. Yatsaka ndinoti masivu workers ese maslaves havasi kubatwa zvakanaka. Hurumende yatangira yakakundikana kuitira vanhu zvinhu izvi. Saka iye Zimbabwe Development Party ichaenda mberi nokusimudzira kuti vashandi vemuZimbabwe vatambire mari ine kumeso kwete kuti vave maslaves zvavari. Saka munhu anovhotera Zimbabwe Development Party chinhu chaanenge avhotera anenge avhotera salary yake yakanaka. Anenge avhotera mugwagwa wake wakanaka. Nyangoti vaviri vanoita sekutaura zvinhu zvakananga nepasi reZimbabwe rese ndiMugabe naMukwaje, the two of us. Saka hondo iripo ndeya Mukwaje naMugabe. Saka ndo mamiri atakaita kuguta ruzhinji rweZimbabwe.
Vamwe vari kutika kana muchida kuti mubvise vaMugabe mapato ese anopikisa madiki akaita senyaya, munofanira kunge muchishanda pamwe chete. Munoona sei nyaya iyoyo?
Nyaya yekoalition yamuri kutaura iyi ndiyo yatanga tichishingira. Actually ndiri munhu akatanga project inonzi One Zimbabwe. Ndichibva ndaenda naye kuna Prime Minister ndikati vamutsvangirai, tinoda kuita One Zimbabwe, one presidential candidate. We want all the 25 political parties to rally behind you. Vakati zvakanaka, ndinokutenderai. Takaenda kumba kwavo ndine shamwari yangu inonzi Mo President Muzadzi. Vakatendera kuti chiitai budget, ndikubatsirai vakomana muri webasa. Chokwadi takaita budget tikavapa hapana chatakawana. Tikafamba tikaita basa tikati aiwa izvi ndezvenyika izvi kuti tiwane budget tinotsvangirai, pamwe vari kusvipikawo mari. Ndokubva taita basa iri tikamhanya tikakwira tikadzika. Vadhavengwa ndikataura navo, you can confirm, ndikataura navamidza vawashman nuve, ndikataura navasimba, vanhu vese vakazenge vakumira navo pamberi pemacameras, vanhu vatakaenda navo isisu. Asi tanga taakusiwa kunze nekuti kuda kwakanga vakusvika kuona kuti vanhu vechidiki vatanga pfungwa iyi, political party dzavo dzinoonekwa sepolitical party diki. Asi ndo zvakakuvadza musangano. Ndokuzotaura nevamwe vanga vasina kuzobvuma, vakati takaona wasiwa, tikaona kuti vanhu havasi kunegotiata in good faith. Plus takambomeka maindication zokuti iwe Mukwazi chipedza basa rawatanga. Saka PM takanga takuvafonera vakungoti nzvenga nzvenga, nevataicommunicata navo hatingavadi kuva pamhosva because they really contributed a lot.
Vamwe vanoti mapato akaita senyuaya anenge akadyarwa nebato reZANU PF muchishandiswa, munoti kudii nevanhu vanotaura mashoko akadaro?
Iyo maspeculations iwawo tikaavhenda tikanyaya kuvatarisa anobvani kuMDC. Because vemudisi vanongoti kana munhu wese akangotaura zvisiri zvavo vanobva vataura kuti hanzi ndevezano. Isizvo hatinei neZANU PF. ZANU PF ipati yakazvimirira, isiri pati yakazvimirira, and we stand for the people. We are not standing for the ZANU PF people. We are standing for the people of Zimbabwe. Vanhu veZimbabwe vari kutambura, vari kudzungaira, vari kutambudzika, havana chekufambisa, havana chekuita sei. Asi vanhu vanoti kwai wataurire shoko rokuti ndinoda kupa vanhu mugwagwa uri weZANU. Aiwa, we are not associated with those people and we will never be associated with ZANU PF.